Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 10, 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kukwira kwenhamba yevanhu vari kufa hazvishamisi nokuda kwekuti tane nhambawo zvekare yakari pamusoro yevanhu vane chirwere cheCOVID-19.
Uwandu wevanhu vari kufira kudzimba neCOVID-19 woramba uchiwedzera zvoisawo hama dzavo munjodzi. Pazuva remagamba, mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa voramba kuti pane kodzero dzevanhu dziri kushorwa munyika asi vanopikisa hurumende vanoti zuva iri harichina chiremera nekuda kwekuti munyika maberekera ingwe nhumwa dzemutungamiri wenyika yesouth africa dzosvika muzimbabwe kuzoedza kutanga nhaurirano dzekugadzirisa kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika vakwira kusvika pazana nevana kana kuti 104 mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vashaya nezuro kuManicaland mumwe achifira muchipatara mumwe achifira kumba. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti riri kunetsekana zvikuru nekukwira kwaita uwandu hwevanhu vari kufa vari kudzimba vakavanda vachibatwa kuti vainge vaine chirwere ichi vatoshaya. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakakwirawo kusvika pazviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 4,649. Pavanhu vabatwa nechirwere ichi ava gwaro raburiswa nebazi rezveutano rinoti pane vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana chiremba vakoti nevamwe mazana mana nemakumi masere kana kuti 480 vabatwawo nechirwere ichi vanhu vapora vave chiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 1437 Mukuzeya nezvenyaya yekuwedzera kwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 munyika, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 hwawedzera nekuda kwezvikonzero zvakati wandei. Chekutanga ndechekuti vanhu vabatwa zvekare nechirwere cheCOVID. Tirikuona uwandu hwavo hwanyanyisa mumazuva atipfure iwawa. Kwouya zvipatara zvedu hazvina kunyatsonge zvakagadzirira kubetsera vanhu vanenge vabatwa nechirwere cheCOVID-19.
Munorevei apa?
Pari zvino izvi tirikuona kuti muzvipatara zvedu vana mukoti vana chiremba vari kuramwa mabasa. Kwouyawo zvekare tine dambudziko rekuti mahospital beds pari zvino izvi mashoma. Zvoreva izvo kuti vanhu vanenge vachida kurubetsero rwakaita seoxygen vazhinji vacho havasi kuwana rubetsero irworwo. Tiri kuona kuti vanhu vazhinji vane chirwere cheCOVID vamwe vacho vari kusvika pakufa vachitsvaga kuti ndekupi kuchipatara kwavanokwanisa kuwana rubetsero kana kuti kwavanokwanisa kuwana admission so that vange vachienda pamichina yakaita seoxygen. Saka nekuda kwekushayikwa kwerubetsero rwakakwana muzvipatara uye nekushayikwa kwevashandi vezveutano kuri kuita kuti dambudziko iri ringe richikura uye vamwe vanosvika pakushaikirwa penyu vasati vaona rudetsero.
Zvinozozikanwa sei manje pakuti munhu uyu anenge afa nechirwere ichi kana ari kumba?
Tine vanhu vakati wandei vari kutozozivikanwa kuti ndufu dzavo dzakonzerwa necovid-19 apo pane zenge paitwa inonzi post-mortem. Zvoreva izvo kuti tine vamwe vanhu vari kusvika pakufa vangave vari kufira kudzimba nevamwe vangazenge vachizofira havo vazoadmitwa muchipatara asi vasati vatestwa vasingatomboziva kuti vane chirwere checovid-19.
Zvino poitwa sei varusike semaonerenyu kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Tagara tichitaura kuhurumende kuti dai tagadzirisa nyaya yelocal transmission, nekuti tiri kuona kuti tine vanhu vazhinji mazimbabwenzi vari kudzoka kubva kune dzimwe nyika kuramba vachipinda munyika dzimwe nguva vasingashandise madesignated entry points. Izvo zviri kuita kuti local transmission yecovid-19 irambe ichienda pamusoro. Toitawo zvekare madhiraivha emagonyeti, madhiraivha ana malaisha vari kuramba vachinosmagula mabodies. Mamwe mabodies acho ari kuuya mabodies evanhu vane covid-19. Izvo zviramba zvichiwedzerawo zvekare dambudziko relocal transmission. Saka kukwira kwenhamba yevanhu vari kufa hazvishamisi nokuda kwekuti tane nhambawo zvekare yakari pamusoro yevanhu vane chirwere checovid-19. Saka zviri kuenderana nhamba yevanhu vabatwa nechirwere nenhamba yevanhu vari kufa. Uyezve ngatisakanganwe kuti tichine dambudziko reatinoti maunderlying health problems.
Munga jekesa here ipapa kuti muri kutaura nezvei?
Tine vanhu vari kurarama nezvimwe zvirwere zvavagara vainazvo. Saka vanhu ivavo vakabatwa nechirwere checovid vanokurirwa zvakanyanyisa. Izvo zvoita kuti vakurumidze kufa. Toiwawo zvekare vanhu vanenge vati kwegurei vaya vari kukurirwawo zvekare nechirwere ichochi checovid-19.
Vanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vapora vadarika zviuru mazana masere nemakumi matatu nezvitatu kana kuti 733,000. Vafa nechirwere ichi vanosvika zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 23,253. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwave kuda kusvika pamamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matanhatu nezviviri kana kuti 162,000 uye vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni mashanu kana kuti 5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana manomwe ane makumi matatu nechimwe kana kuti 731,000. Vapora pasi rose vadarikawo mamiriyoni gumi nemaviri kana kuti 12 million.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 kHz pashortwave.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vatungamira nyika mukurangarira zuva remagamba vachiramba kuti hurumende yavo iri kutyora kodzero dzevanhu. Asi vanopikisa vanoti munyika maberekera ingwe zvopa kuti vanhu vanodarika makumi matatu vatize misha yavo. Mhemberero dzanhasi ndedzechimakumi mana kubva nyika yavana kuzvitonga kuzere. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuState House nhasi pazuva rekurangarira magamba enyika, vamunangagwa vati pane vanhu vari kuda kusvibisa nyika vachishanda nehurumende dzekunze.
Fellow Zimbabweans, it is my singular honor and privilege to address the nation on this historic 40th commemoration of our National Heroes Day.
Muriye Zimbabwe, tiriku urangarira magamba edu, tiri panguwa ya kao mazwakare po vekunze nevamwe varumunyika vatanga nyaya yekuda kutirwisa. Asi atifanire kuora moyo, tino fanira kuwana dziziso kubva kumagamba edu enyika ayo akarwisa hujanyiriri kwenguwa ya kareba vakakunda.
And unjustified attacks by our perennial detractors.
Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba muvhiki rechipiri ranyamavhuvhu gore rega rega, vanhu vachienda kunoungana kumarinda eHeroes Acre kunoradzikwa magamba muHarare uye kunovigwa magamba ematunhu mumativi mana enyika. Asi nhasi kwangoenda vamunangagwa nevamwe vachungamiri kunoisa maruva sezvo pari kutyirwa kuparara kwechirwere checoronavirus kana vanhu vakaungana. Vamunangagwa vati vari kucherechedza magamba ose kubva kuchimurenga chekutanga kusvika chechipiri, vachivimbisa kuvaka chimwe chiumbwa chaGeneral Motsane Khumalo vaitungamira mauto amambo leBengula muna 1893. Vanoti ichi chiremekedzo sechakapiwa mbuya nehanda vane chiumbwa chiri kuvakwa muHarare. Vati magamba ose aya ainge akazvipira zvikuru. Asi mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaClifford Squatayo, vanoti hapana chekupemberera kana vanhu zvikuru nhengo dzebato ravo dzichisungwa nekutyorerwa kodzero dzavo sezvaiitwa pautongi hwaIan Smith munguva yeRhodesia.
Unoti kurangarira zuva iri vamwe vana veZimbabwe vatori muchitirongo vakawanda vari vakatovhariwa izvezvi nenyaya dzematongerwo enyika. Vana Last Mahenga Hama varimo vakavharirwa nenyaya yekuti vari kuti vamunangagwa kana kuti ZANUPF makapinda pachigaro zvisizvo, kana kuti isusu tiri kuti corruption hatiidi. Ivo vari kuendera mberi vachiti inofanira kunge iripo, wataurira izvozvo kosumba.
Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarissa Maduku vanoti zuva ranhasi rakasiyana nemamwe makore sezvo riri kupembererwa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashaya, asi hama dzavo dzichiti vasaradzikwe paHeroes Acre. Asi vanoti handivo chete gamba risina kuradzikwa kuHeroes Acre.
Mhemberero yedu yezuva remagamba mugore ra2020 yakatisiyanei zvakanyanya nemhemberero dzatagara tichiita kubvira patakawana kuzvitonga senyika yeZimbabwe. Nekuti chekutanga tiri kuita mhemberero iyi pasina vaMugabe vanga vatonga nyika yeZimbabwe kwenguva yakareba chaizvo kuti hatisingachafungi kuti tichawana zveumwe mutungamiriri, ivo vachifungwa kuti vachatonga nekusingaperi. Chechipiri chekuti vaMugabe vacho havapa paHeroes. VaMugabe vakarambidza vamwe vakati kuti vatati chiremekedzo vakafanana Reverend Dabaning Stole vakarwawo hondo kuti vasaenda pachikomo ichocho. Asi tinoona kuti pakuzofa kwavo vanozofawo ivo vasingachakwanisi kuenda ipapo. Ndozvinoita kuti zuva ranhasi renge rakati siyanei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti zuva ranhasi rakakosha asi rinokanganiswa nevanotyora kodzero dzevanhu.
Tarirai kuti vanhu vakaenda kuhondo sei. Vakaenda kuhondo because Smith anga asingabvumiri kuti vanhu vataure. Smith anga asingabvumiri kuti vanhu vaite mademonstration maprotest. Ivo kavanhu veZANU nevanhu veZAPU vakafoma ZANLA neZIPRA kuti vandorwisa Smith kuti vauye vagokwanisa kuedzisa zamarights avo. Marights avakarwira muhondo yechimurenga ndo avari kumbunyikidza vanhu nanhasi.
Asi vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi, vanoti nzvimbo inovigwa magamba icharamba ichikosheswa zvisinei kuti magamba akaita savaMugabe akaramba kuvigwa ikoko. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Dzemutungamiri weSouth Africa vaSiri Ramaphosa dzapinda munyika nhasi masikati dzakasvikosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa murwendo rwadzo rwekuedza kunzwisisa nezvematambudziko anonzi ari muZimbabwe uye kuti angagadziriswa sei. vapinda munyika ndamai Baleka Mbete avakambove mutevedzeri wemutungamiri wenyika pamwe nekumbove mutauriri wedare reparamende, vaSidney Mufamadi avakambove gurukota rezvevasori, vango vako Ramahlodi avakambove mutungamiri wedunhu reLimpopo pamwe naambasada Ndumiso Nchinga. Chikuru chakaita kuti vaRamaphosa vadome nhumwa idzi inyaya yekutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu nehurumende yavamunangagwa, izvo zvinonzi zvaita kuti nhengo zhinji dzebato rinopikisa reMDC Alliance pamwe nevemasangano akazvimirira nevamwe vatori venhau vatize misha yavo. Kusungwawo kwemutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume uye kupambwa pamwe nekuitwa kafira mberi kwevanoonekwa sevari kupikisa hurumende kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi munyika, izvo zvoita kuti hurumende ishoropodzwe nevakawanda. Asi hurumende pamwe nebato riri kutonga reZANU-PF vanoti munyika hamuna kusagadzikana, asi kuti pane vari kuda kusvibisa zita renyika vachishandiswa nedzimwe nyika dzekumawirira. Nhumwa dzavaRamaphosa idzi dzinotarisirwawo kuzosangana nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa hurumende, vemakereke pamwe nevemasangano akazvimirira. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vanoti zvaitwa nehurumende yeSouth Africa zvekutumira nhumwa ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa nemuvakidzani kana akanzwa pamusha wemumwe wake paita zhowe zhowe.
Zvinhu zvakakodzera nokuti mugara kwavanhu angavagarisana zviya zviya. Vanhu vanotyisa kuti vakanzwa pakare tani vasingaiti zvakanaka. Vanomanya kundoona kuti zhowe zhowe pavakidzani yakamira sei. Saka ndangoti zvinhu zvakanaka kuti makongota ejoni kwaato mwana mutungamiri wejoni kuzoro kunzwa zhowe zhowe yaitika muno muZimbabwe. Saka chinhu chakanaka chatinotarisira kuti isu patikadzidzisa vanhu vemuAfrica vechitema itika dzinotoenda kuti ha idaitimboreva kuti paita njodzi yezokunzwa zhowe zhowe.
Munoona here zvichizoita kuti zvione pane dambudziko reZimbabwe richigadziriswa?
Hatingazivi nokuti vaeni vauya ava sezvandaimboreva zviya kuti vanenge vari kuona kuti kuda muZimbabwe naita njodzi. Iyezve tinoona kuti vaRamaphosa vakagara munharaunda yeSadhaki. Saka zvinogona chose kuti vatouyawo vari pabasa.
Tinoona kuti aka akasike kutanga kuti South Africa itumire nhume kuZimbabwe dzinoedza kugadzirisa matambudziko. Takamboona pakambotumirwa vambeki vakataura kuti muZimbabwe mava musina matambudziko, asi vana veZimbabwe vachiti mune matambudziko. Pane zvingashanduka here rwendo runo?
Ndichokwadi kuti harusi rwokutanga. Kuda rwendo runo tombonzwa kuti vane mashoko api mahama mavo iwo nhumwa dzavaRamaphosa. Saka zvakandoitika kuma2007 ne2008 kuya ukaona vambeki vachiuya muno kuvatumwawo veSadhaki. Asi zvose zvakazoshaya basa nokuti vambeki vakauya vakazoita usahwira navamugapi vachiri pachikaro.
Tiri kunzwawo Dr. Zembe veZANU-PF vachitaura kuti muZimbabwe hamuna dambudziko. Tingati here ivo nhumwa dzemuSouth Africa vafambira mashangura pati?
Matini ivo havazvioni here zvinoitika pavakidzani ivo vejoni?
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira churumhanzu vanoti nhumwa idzi hadzina kupinda munyika nekuti pane kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, asi kuti pane manyepo atekeshera pamadande mutande ekuti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu.
Chokutanga ndomukaregaindi kukorekitei, nhumwa idzi hadzina kuuya napamusoro pokuti kune kodzero dzavanhu dzakatyorwa, asi kuti pane nyaya dzesocial media dzatekesha dzinoti kuZimbabwe hakuna rusununguko, kuZimbabwe hakuna mahuman rights nezvimwe zvakadero. Saka vaSiru Ramaphosa president weSouth Africa varizve president weANC varizve president weLiberation Movement inovazve ANC pagara pane kudyidzana kunoitika mapato eLiberation Movement muSadiki region. vanenge vachida kunzwa kuti kochi chinomboitika zvavanoona zvichokwadi here kana kuti manyepo.
Saka nhumwa idzi dzichaonaka kutyora kodzero dzevanhu kuri kutaurwa mazuva osaya pamadande mutande pamuri kutaura.
Madrama agara anoitika, agara anoitwa neve opposition. Mukabvunza imwe vadyonga kumusha kwenyu muchatonzwa kuti vanhu vari kutozvirimira matomati vachotengesa kumbare. Asi chiroitika ndechokuti nanhasi uno MDC ichiri kuramba kuti yakadyiwa pamaelections. Ndosaka muchiona mademonstrations acho anga achinzi ZANU PF must go. Ichiri demonstration yei. Kodzero dzavanhu dziri kumbunyikidzwa. Amini kuti kodzero dzavanhu vapi idzodzo?
Asi kavachiri mumhanzo tiri kunzwa vanhu vari kupambwa mudzimba, vachitochwa, vachiitwa kafira mberi. Hamusi kuzvinzwa here zvese izvozvi kana muchiti hakuna zviri kuitika zvakadaro?
Nyaya idzi dzinonetsa kudzitaura nokuti varipo vamwe vari kutoekita, varipo vamwe vari kuti vakarohwa. Asi vakazobvunzurudzwa bvunzurudzwa nomo mutemo tinozoona kuti haasi tati zviri izvo. Saka zvinhu zvinotonetsa munhu wese muno mudzimba kuti kuchiko chiri kumboitika munyika muno.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vari parunhare kumvuma nestudio 7.
Vatiriri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vashora zvikuru kurwiswa nekuurayiwa nepfuti kwevamwe vashandi vemasangano akazvimirira oga vari kubatsira muNiger. Vanhu vasere kusanganisira zvizvarwa zvekuFrance vakafa mukurwiswa uku kwakaitika pedyo neguta guru renyika iyi reNiamey. Niger inodyidzana zvakanyanya neAmerica neFrance mukurwisa vanopfurikidza mwero kumawirira kweAfrica. Sangano rinoona nezvesarudzo muBelarus reCentral Election Commission rinoti mutungamiri wenyika iyi vaAlexander Lukashenko ndo vakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wesvondo. Asi vanopikisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti dzakabiridzirwa. Munhu mumwe chete anonzi aurayiwa nhasi mukuratidzira kwave kuitika munyika iyi. Gurukota rinoona nezveutano muAmerica vaAlex Azar, avo vari kushanya kuchitsuwa cheTaiwan, varumbidza zvikuru mutungamiri wenyika iyi vaTsai Ing-wen nekurwisa kwavari kuita chirwere charura pasi rose checoronavirus. VaAzar ndiwo mukuru muhurumende yeAmerica atanga kushanyira nyika iyi kubva muna 1979. China, iyo inoti Taiwan idunhu rayo, haisi kufara nekushanya kwavaAzar uku. Taiwan inoti iri kuda kuzvitonga kuzere. Mumwe murume ane dambudziko rechirwere chekushanduka kweganda remuviri wake vaJoshua Mutapanyama vanoti vari kuomerwa neupenyu sezvo vanhu vakawanda vachivasema, izvo zvoita kuti vatadze kuwana basa rekuti variritire mhuri yavo. Kiri Mudzamiri anotipanyaya inotevera.
VaMutapanyama vanoti vakatanga kusvuka ganda ravo makore mashanu apfuura, uye vavakidzani vavo vanovasema ukuwo vana vadiki vachitiza kana vakasangana navo munzira. VaMutapanyama vanoti muviri wavo unoswinya swinya nguva zhinji zvokuti havakwanise kuita basa kwenguva yakarebesa sezvo dunhu reMount Hampton iri nzvimbo ine huruva inobva munharaunda dzinokanywa zvidhina.
Ganda resira mukona kudai sire harisi ganda rangu rangu ritema kurinda padust ndorama chikwenya chinokonora chikurisa ganda.
Vamutapanyama vanoti dambudziko iri rakatangisa mushure mekunge vaisirwa muchetura muchikafu chavo zvokuti mazino ave kuzungunuka izvo zvinovatadzisa kudya zvakanaka. Asi imwe nyanzvi yezvirwere zveganda Dr. Donald Mutangadura vanoti vamutapanyama munhu ane chirwere chinokonzerwa nekushanduka kweganda kwete kuti vakaisirwa muchetura muchikafu. Dr. Mutangadura vanoti kunyange hazvo vamupata nyama vachiratidza kunge munhu anorarama neusope. Chirwere chavainacho chinonzi vitiligo, chirwere chinobata munhu anenge aine ganda rake rakanaka.
Chirwere chealbinism chirwere chiri chemajins chekuti nozvarwa nacho, asi ichi chevitiligo unochiwana utori mupenyu iwewe. Mumuviri medu mune nhengo dzakawanda, mune matoti, mumuviri unovakwa nemacells. Saka mumacells iwaya mavitiligo anenge achirwisana nemacells anogadzira ganda redu kuti risvibe isusu.
Dr. Mutangadura vanoti anenge aita chirwere chevitiligo anofanira kukurumidza kuenda kunoonekwa nenyanzvi dzezvirwere zveganda kuitira kuti abatsirwe chirwere chisati chakomba.
Ganda revanhu vane vitiligo dzimwe dzenguva vanonzwa kuvavira zvichigona kukonzereswa nezu nekuti panenge pasina kuchengetedzwa kweganda sezvo pasina maseruzi aita kuti manhu anonzi vamelanocytes. Saka vanhu vane vitiligo vakakurumidzika kuonekwa vanogona kubatsirika, asi kana rikapfurikidza 30% yebody vitiligo pakadaro rinenge yakunetsa.
Dr. Mutangadura vanoti vanoona vanhu vanodarika vashanu pasvondo. Vanotiwo chirwere chevitiligo icho chinobata mazera ese uye mumarudzi ose epasi rino hachiurayi.
Pasvondo ndinogona kuwana kana vanokwana vashanu pasvondo. Sekuzwa kwangu vitiligo haina ngozi pautano hwemunhu.
Muzvari Gweni Mushonga vanoti kusarurwa kuri kuitwa vanhu vane vitiligo vakafanana nezvinoitwa vanorarama neusope nokuti nyaya yavo iri paganda rakasiyana nevamwe vese.
Nyaya inotishungurudza zvizhinji takatesana nenyaya yeZimbabwe inyaya yekusarurwa kwevanhu vane albinism. But nhasi takanyanyotarisisa nyaya yevitiligo tinosangana nematambudziko akada kufanana nekuti nyaya yedu iri pamusauko weganda.
Muzvara Mushonga avo vanorarama neusope vanoti zvinonyanya kurwadza ndezvekuti munhu anenge akazvarwa neganda rake asi ganda riya rinozoshanduka atokura zvinova zvinhu zvinorwadza vakawanda.
Pavitiligo kusarurwa kwacho kunonyanyotirwadzei nekuti munhu anenge akazvarwa ane ganda dema ozotanga kuita achibva ganda rere achisara ganda rake raajina. Saka vanhu havazozvinzwisisa kuti chimbori chii. Munhu azvarwa akangofanana nesu asi nekufamba kwenguva akuita kuti achichinja achichinja.
Dr. Mutangadura vanoti kana chirwere ichi chakomba hakuna mushonga unokwanisa kurapa vitiligo. Vanoti vose vane dambudziko rakadai havafanirwi kugara muzuva sezvinongoitawo vanorarama neusopi. Dr. Mutangadura vanoti chirwere chevitiligo chinotanga nevanga diki diki asi chozopararira nemuviri wese. Chirwere chevitiligo ndicho chakabatawo muimbi wemusambo wepop muchakabvu Michael Jackson. Mumwe ane chirwere ichi ndileleti Kumalo uyo akaita mukurumbira mufirimu rinonzi Rafina. Izvo zvinoratidza kuti vitiligo haitadzise munhu kuita mabasa ake angozvitambira kuti ndizvo zvaave pamwe nekushandisa mishonga inenge yataurwa navana mazvikokota muzvirwere zveganda. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere chevitiligo chinobata nhengo dzemuviri wese kubva kumuromo, bvudzi nemaziso uye kusanduka kweganda kunonyanya kuonekwa muvanhu vatema. Kunyange hazvo huwandu hwevanhu vane chirwere ichi muZimbabwe husingazi kano. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanosvika zvikamu zviviri kubva muzana pasi rose vane chirwere chevitiligo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzamire.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yezoro remagamba uye mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzeutano nekodzero dzevanhu. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kufira kudzimba neCOVID-19 horamba huchiwedzera zvoisa hama dzavo munjodzi. Pazuva rezororo remagamba, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoramba kuti pane kodzero dzevanhu dziri kutyorwa. Asi vanopikisa hurumende vanoti zuva iri harichina chiremera nekuda kwekuti munyika maberekera ingwe. Nhumwa dzemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa dzinosvika munyika kuti dzinge dzichinzwisisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekusagadzikana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuenews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.